Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu dzanasi chitatu chikunguru 11/2018. Vanhu gumi vanofa mutsaona yemugwagwa kumapinga nezuro maneru apo vaienda kurufu kuchinhoi. Kuratidzira kweMDC Alliance kunopindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo iyi isabiridzirwe. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa vanoudzwa nevakaremara pamwe nevanoshaya kuti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Hurumende inowedzera mari dzevashandi nezvikamu gumi nezvinomwe kutanga mwedzi uno asi ichipa mapurisa zvikamu makumi maviri kubva muzana ukuwo mauto achiwanawo mari iri pamusoro zvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana izvo zvisiri kufadza vashandi vehurumende vakawanda. Madzishe mashanu emudunhu reManicaland anoti Makumbe, Mapungwana, Chiduku, Gwenzi naHata anosarudzwa kuve nhengo dzedare remadzishe munyika yose. Studio 7 inopinda mumaruwa ichinzwa zvichemo zvevanhu zvakanangana nezviri kuitika musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kuratidzira kwaitwa neMDC Alliance ichinyunyutira Zimbabwe Electoral Commission pamusoro pekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9889 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.